sangano remasungo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Mura ratisa chikumbiro chechimbi chimbi ungano repamusoro richimirirwa nava Philip Shumba. Vashumba vaudza Studio 7 kuti kunze kwekukanganisa dzimba nekugara zvakanaka kwevagari vacheri ava vari kuchera pasi pematangi emvura nekudaro arigona kuondomoka kukaita mafashamu vanhu vakarasikirwa neupenyu mumusha uri pedyo. Vashumba vatizve pamusoro pezvo makambani mashanu aya anoti Lions Mining Syndicate, Lions 2, Brosro, Edwards pamwe neGreat Zimbabwe Mining Syndicates ari kushandisa mishonga yakaipa inogona kuuraya vanhu ikapinda mumatangi emvura.
Ndizvo chaizvo kuti tisu magweta evagari vesangano remura taindisa nyaya kudare redzimhosva dare guru reHigh Court apo tiri kumhanyarira vari kuita zvekuchera zvichekwa kugomo retarget copy pamwe chetewo nekanzuro yemasvingo pamwe chete zvakare nebazi rinoona nezvezvichekwa. Nyaya yataindisa ndeyekuti makambani anoita mashanu amiswe chera zvichekwa zvavari kuchera mugomo imomo nenyaya yekuti pavari kuitira padhuze nematanga emvura inomwiwa nevagari vose vemasvingo uye zvakare vari kudhusa zvavari kudhusa zvinoita kuti dzimba dzevagari vari munharaunda dzigone kuwirwa nedambudziko kana kutarisana nedambudziko rekudhirika kana kuita macracks kana zvimwe zvinogona kukanganisa dzimba dzevagari.
Vashumba vaendesa kanzuri kumatare nekuti ndiyo yakapa mvumo makambani aya. Vatiwo hurumende yaendeswa kumatare nekuti ndiyo yakapa maresinesi ekuti makambani aya aite basa ravo mumusha wevagari veTarget Copy pamwe chete neHillside. Meya weguta remasvingo Vakoni Maboke vati havasati vagamuchira mapepa abva kudare asi vati chiro paachasvika maoko avo havasi kuzopikisa kudare nekuti vakazoona kuti zviri kuitwa nemakambani aya zvinokanganisa vagari nematangi avo emvura.
Hatisati tawana mapepa kuda vanotisevha nemapepa vari munzira kuya nawo saka komendi yangu ichange iri limited asi chandinongoda kukurudzira ndechekuti kana vemura vakwidza nyaya yekumatare vachiti vanoda kumisa vanhu vari kuchera pamatangi apo isu seguta hatina dambudziko nazvo nokuti pacheduwo nesu tiri kutozama kuti dai vanhu vabva ipapo even maconsent atati anga akambopiwa nekanzuro akatowithdrawa saka kureva kuti kuvapo kwavo kune kuri illegal.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru webazi rezvicherwa mumasvingo vamasha vamuzira avo vatambira mapepa ekudare varamba kutaura neStudio 7 vachiti tibate munyori mubazi ravo kuHarare sezvo vasingabvumidzi kutaura nevatori venhau.
Manje inini handisi authorized kutaura nemedia mutaimeni zaitai ndo spokesperson veministry ndo anokwanisa kuishuwa any statement to the media.
Munyori mubazi rezvicherwa vaHonest Momoyo vange vasingadairi nharembozha yavo kana kupindira mibvunzo yatatumira. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare Rumbidzai Magurupira vati vanotarisira kuti dare richapa mutongo unomisa mabasa ekucherwa kwegoridhe munzvimbo dzinogara vanhu.
Isusu semura tiri kutarisira kuti avo vari kuita mining mugomo iri vamiswe nokuti mining yavari kuita iri kuafekta dzimba dzedu, macracks ari kuitika kudzimba, zvakare taakutyirawo utano hwedu nokuti mvura yatiri kunwa tese guta rese remasvingo mareservoir tanks acho ari located mugomo iroro. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kotiwo ichatipawo mutongo unorerekerawo kuzvido zvatiinazvo kuitira kuti upenyu hwedu hunge hwakachengetedzeka tisagare tichitya kuti chero musi mvura ingadhirika kana dzimba dzedu dzingauputsika.
Nyaya iyi inotarisirwa kunzwika mudare kana vamhanyariro vakapikisa zviri kudiwa nevagari mukati memazuva 10. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.